Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 21, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro Maneru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vanomiswa pamberi pedare raMajestate muHarare vachinzi vadzoke zvakare mudare nemuvhuro unouya. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuOman kuMiddle East, iyo iri pedyo neUnited Arab Emirates, zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzokera kumusha zvabuda munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa. Makundano enhabvu eEnglish Premier Soccer League aya anoteverwa zvakanyanya munyika, osvika kwamvura yacheka makumbo mangwana Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Indiyo mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutevedzeri wegurukota rezvekurima vaDouglas Karoro avakasungwa nezuro Maneru vachipomerwa mhosva yekutora mbeu nefotereza zvechirongwa chemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme vamiswa pamberi pedare raMajestate muHarare nhasi vakanzi vadzoke kudare musi wa23 mwedzi uno unove muvhuro unouya zvichireva kuti vacharamba vari muusungwa mukupera kwesvondo rino. Vakaroro vanove nhengo yezano PF vachimirira dunhu rembire muparamende vari kupomerwa mhosva yekutora matsaga mazana manomwe fotereza mbeu yechibage inosvika zviuru gumi nezvisere zvemadhora ekuAmerica pamwe nembeu yemuriwo kubva kuchirongwa chemutungamiri wenyika ichi pakati pemwedzi yakurume nakubvumbi vachizvitengesa. Zvikwanisiro izvi zvinonzi zvaitorwa kubva kuGrain Marketing Board yekumushumbi Pools iri kumbire mudunhu reMashonaland Central uko zvaifanirwa kupiwa kuvarimi. Hurumende yagara zvayo inoti yakazvipira kurwisa uori asi vakawanda vanoti kutaura chete kusina zvakunoburitsa asi kuti kungobata vanhu kumeso. Vakaroro vakasungwa pamwe chete nevamwe vatatu vanosanganisira mukuru weGMB pamushumbi Pools vaLove Mongowe ava vari muusungwa zvakare mushure mekumiswawo pamberi pedare nezuro. Mukuru anoona nezvezvirongwa musangano runorwisana neuori muSouthern Africa reAnti-Corruption of Southern Africa vaLouis Munyaradzi Chaumba vanoti idanho rakanaka raitwa nehurumende rekusunga vanoita zveuori asi chasara kuona kuti nyaya iyi inopera sei.
Isiso sangano reAnti-Corruption Task Force of Southern Africa kusungwa kwevanhu vese vanenge vaita nyaya dzeuori chinhu chatinofarira zvikuru asi chatinozongoshora ndechekuti dzimwe nguva hatizooni nedzidziro yakanaka kuti munhu wache anosungwa zvechokwadiri achimbo anopicha. Saka tinotarisira kuona kuti zvichafamba sei nekuti tine nguva yakareba tichingoona hurumende ichisunga yezoregedza ichisunga yezoregedza. Saka regai tione kuti nyaya iyi inozodonhera kupi chaizvo nekufamba kwenguva.
Hurumende iri kuti iri kuita zvose kurwisana neuori tingati here ndoo michero yacho yekurwisana neuori yaakubudai?
Hanikadaro nekuti kuona kwatei zvichiita zvematongo enyika tinoona kuti vanhu vanenge vachikurudzana mhatsuro dzavo kati masimba avo kunyaya dzezvepolitics. Nguva futi yapfuura iyo paiitwa tsarudzo dzezanupf takaona ivo vakazembeka zembe minista of home affairs pavaikubidza saprovincial chairperson pakanga paine matakatwana nemafactions echekubata iroro. Saka chekuona kwedu isusi toona kuti dzimwe nguva munhu kuratidzirwa masimba ake nekuti umwe ndicabinet minister asi regai tione kuti nenguva iri kuuya ndekuti kuchawira tsimbo nedoro
tichitarisa nyaya dzeuori munyika vachaumba vakawanda vanoona kunga nyaya dziri kungoitwa zvekubata mumeso kana yanganzi gudzira mukanwa nehurumende zvii zvamungakumikidza kuti dai zvaitwa kuti vanhu vanyatsogutsikana kuti pari kuitwa basa nehurumende
chekutanga ndechekuti nyaya dzese idzi dzeuori dzedzidzi kazhinji kazhinji kana dzichibata vakuru vakuru vehurumende kana kuti vashandi vehurumende vavo vakuru vakuru vaivaya hadzinyatsochereketi zvakanakanaka padzozoenda kumata redzimusha uku nyaya inenge yarerutswa zvokuti inoshayiwa chimiro munhu wese munzi ngaachienda agikona kuti oregererwa asi pane nyaya yatirikutaura nezvayoiyi nekuverenga kwatanga tichiitawo tinoona sekunge mafusa akanyatsoita basa nemazvo
vanga vari mukuru anoona nezvezvirongwa musangano rinorwisana neuori kuchamhembe kweafrica reanticorruption of southern africa valois munyaradzi chaumba vari parunare muharare nestudio 7 mutungamiri webata recitizens coalition for change vanelson chamisa vanoti kunyika kuti munyika muve neshanduko munofanirwa kuitwa sarudzo dzine runyararo vachamisa vataura mashoko aya nhasi parufu rwenhengo yebato ravo vachristopher dzimbanhete kurugare muharare vati chaive chishuwo chemufi chekuona kuti munyika maita runyararo neshanduko vachamisa vatiwo vadzimbanhete vaishuvira kuti vechidiki vanyorese kuvhota kuitira kuti shanduko iyi ikwanise kuwanikwa vadzimbanhete vakashaya mushure mekurwara kwenguva pfupi uye vari kutarisirwa kuradzikwa kumusha kwavo kumasvingo mangwana kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri wecitizens coalition for change vaostalos gift siziva
nhasi vachamisa vanguva vari kurugare vachiviga christopher dzimbanhete anozikanwa nemukurumbira kukambudzuma nehwarare panyaya yekufambisa nhazveshanduko saka vachamisa semutungamiri wecitizens coalition for change vanga varipo vachiita send message of condolence vapiwa mukana kuti vachitaura nekuti kwazobuda vanhu neuwandu vachiviga gamba saka meseji yavo yavataura kuti ivo vakaita phone call navadzimbanhete and vakataura zvinhu zviviri zvakakosha chekutanga inyaya yekuti munyika paite shanduko chechipiri yanga iri nyaya yekuti mayouth nemamwe masocial group achifambisa mberi nyaya yekuti vanhu varegese kuvhota nekuti dzimbanhete aichema nyaya yekuti mukuru taitameka shuwa kuti munhu wese anoregesa kuvhota saka vanga vachifambisa nyaya yekuti vanhu vanzwisise nekuudza vanhu varo vatichafamba navo kuti tange tichiwanika kumarezevha kutifambise nyaya yeshanduko
ivo vadzimbanhete vanga vari chii kubato renyu reccc
vadzimbanhete ndo vanga vari chairperson wedistrict yedu tisati tauya kutriplec saka izvezvi vanga vari one of machampions ari kudraivha maprogiramu edu kurugare ndo vanga vari vakuru nemusangano kurugare ndo vanozikanwa vazhinji vaigara navo nehama dzake vamwe vakaenda kurutsiri vachitevedzera nyaya dzezano iye akamira panzvimbo achitaura kuti vatambirai vakatiudza kuti vakomana nevasikana musatengese sitravhu yerusununguro musatengese nyaya yechange ndopavanga vakamira havana kumboita wevha
vanga vari mutevedzeri wemutauriri wecitizens coalition for change vaostalos gift siziva vari parunare muharare nestudio 7 zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri kuoman kumiddle east iyo iri pedyo neunited arab emirates zviri kuchema zvichitsvaga rubatsiro rwekuti zvikwanise kudzokera kumusha zvibude munyika iyi uko zvinoti zviri kubatwa senhapwa ivans zininga westudio 7 anotipa nyaya inotevera
mumwe wevari mudambudziko iri muzvare dadirai chimbunde avo vanoti vakatiza kwavaishanda nekuda kwemabatirwo avanoti vaitwa anosanganisira kushandiswa semadhongi uye kumanikidzwa kuita zvepabonde nevavaishandira.
Tichangoruba zviro chakatiza kuofisi nekuti ofisi chaibatwa semhuka tichinwa chikafu tichinwa mvura yekumwa chaikatiza tichirwara tisina medication nekuti kumasponsor houses taibatwa tichibinywa tichinzwa kunzi I fully paid for you, I own you, ndoita zvandinoda newe. Tikati zviri nani titize, but apa tikazive zvekuita takangotsvaga pekungoti tiwande. Vakatisi sefu ajenda akatiunza kuno kari kutitsvaga neofisi yacho iri kutitsvaga tisikuziva zvekuita, miri kurwadza kungotya.
Muzvare Maria Masunda vanotiwo upenyu hwavari kurarama hwave kutyisa, asi kwekumhanara hapana, nekuti kwavanoenda hakuna anovateerera.
Hacomplaindi kuna ajenga akandiunza akanditi atine ofisi, ofisi inokuchinja imba. So pandakazoenda kuofisi, ofisi ndobva yasvika ikati sponsor wako achatisungisa, please don't ever come back kuofisi kunoko. He fully paid for you, he owns you, anoita zvaanoda newe. Please, chaunenge usina kufarira unotaurirana naye, but uri kuda kuchinjwa imba, ndiye anokuchinja, is your owner. Please, usatombouye pana papa office.
Mumwe womusikana akakwanisa kutiza achibuda muOmen, uyo ada kungonzi Muzvare Tariro, vanoti zvinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe munyika iyi zvinosiririsa.
Magrupu umu unotozonzwa vamwe vachitaura kuti vanobatwa chibharo kana varume vacho vanoitsana nevakadzi vavo, vanovatora ivo vavaita vakadzi. Ende vakada kuti vachitanga kuti vatsvage rubatsiro rwekuti vaende kumba, hapana rubatsiro rwavanokwanisa kuwana because hakuna embassy yekuti anokwanisa kunomhangara, ende vamwe vacho havatobvumidzwa kubuda.
Muzvare Tariro vaenderera mberi vachiti dzingoriwo nyasha dzamwari kuti vanorarama zvakanaka vari ikoko, nekuti chimwe nechimwe chinogona kungoitika chero nguva.
Unenge una mwari wako, vamwe vanotozongozvitambira omirira kuti contract ipere, kana contract yapera ozokongoenda kumba. But unenge uchitoitwa mukadzi makore acho aunenge wakasaina iwayo, vamwe vanenge vakakusainisa makore 2, vamwe vakasainiswa kana 3 paoffer letter.
Asi gurukota rinoona nezvekufambiswa kwemashoko, amai Monica Mutsangwa, vanoti hurumende haina kungopeta maoko nezvenyaya dzemhando iyi. Aka akasike kutanga kunzwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvaenda kunyika dzekuMiddle East zvichitsvaga maforo manyoro zviri kuchema nekushungurudzwa. Muna 2016 madzimai anodarika mazana maviri ainzi akanga achitambura ari muQuwait mushure mekunge vaendako vachikwezvwa nemari dzakawanda dzinenge dzichinzi dzinobhadharwa ikoko. Hurumende inonzi muna kurume yakambobatsira vamwe vane chitsama vaive vachitambura vari kuOman kuti vadzoke kumusha. Studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubazi rezvekudzikidzana nedzimwe nyika vaAaron Nepera. Asi vaNepera vakamboudza vatori venhau kuti uwandu hwevasikana vaida rubatsiro ipapo hwaisvika kuzana. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi munyika, izvo zvinonzi zvinoita kuti vakawanda vade kubuda kunze kwenyika vachiti kusiri kufande kupi. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Guta reShanghai kuChina raenderera mberi neurongwa hwekuvhura zvimwe zvikamu zvekufambisa mudanho rakakosha rekubuda muurongwa hwekurambidza kufamba-famba kwevanhu kwesvondo rose hwanga huripo hwekudzivirira kupararira kweCovid-19. Asi Beijing yaramba iine urongwa hwayo hwekudzivirira denda iri iro raitandambirira kwemwedzi wose. Musangano wenyika dziri mudunhu reAmerica wasara nemasvondo anodarika maviri kuti uitwe muLos Angeles, asi hapasati pajeka kuti nyika dzipi chaidzo dzichapinda musangano uyu. Kusajeka uku munongedzo wekusarongeka kwegadziro remusangano uyu uyo United States of America iri kuita kekutanga kubva zvaitwa musangano wekutanga muna 1994. Mutungamiri weMexico vaAndrés Manuel López Obrador vakavimbisa kusaenda kumusangano uyu kana Cuba, Venezuela neNicaragua dzikasabvumidzwa kupinda. Mumwe mukuru muhurumende United States anoti mutungamiri weUnited States vaJoe Biden vari kuronga kukoka achamirira Cuba semunhu achangouya kumusangano kunoona zviri kuitika. Asi hazvisati zvajeka kuti izvi zvingabatsira here kupedza kusavirirana kuripo. Iye zvino tochoenda kuna Marvelous Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Musanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe mudzimai anova iye chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, vakawana ivo ruremekedzo rekuwanikwa vachidomwa pakati pevamwe madzimai nevarume vakawana ivo ruremekedzo rweBush Fellowship yakatangwa iyo nemhuri yekwaArchibald and Edith Bush. Vanoremekedza ivo vanhu vari kuita mabasa ekubatsira vanhu pasi rose. Mudzimai uyu ari pakati pevanhu vanosvika ivo 24 kubva pavanhu 2400 vagari vemuno muAmerica vakawanikwa vachidomwa kuti vatore ruremekedzo urwu. Akandiko kekutanga chizvarwa cheZimbabwe chichiwana ruremekedzo urwu kubva kuBush Foundation.
Tsarangu ndonzi Comfort Dondo, ndiri chizvarwa cheZimbabwe asi ndirikugara muAmerica, United States of America, kubva 2004. May 19, 2022 ndinonzwa kufara kuwana mukana wekuva one of the few leaders vasarudzwa kupiwa inonzi Bush Fellowship.
Bush Fellowship iyi inopiwa ani uyezve sei yakakosha?
Bush Fellowship iyi fellowship iri ine mukurumbira muno muAmerica. Vanhu vano apply Bush Fellowship vari muma thousands. This year about 2400 vanhu vaka apply. 6 months process yekuvhetwa kuti ukwanise kuita fellow.
Zvakakosha sei kune mise mudzimai?
Wana fellowship iyi chinhu chakandikoshera number 1 semwana weZimbabwe. Ndakamirira nyika yangu yandinoda nemoyo wangu wese, ndonzwa kufara. Seichizvarwa chekuZimbabwe ndonzwa kuti kuwana Bush Fellowship handisi ndega ndaiwana, asi kuti vana vese veZimbabwe, madzimai ese eZimbabwe, zvinoratidza kuti tiri vanhu vane ushingi. MaZimbabwe tiri vanhu vakagwinya, vakasimba, kunyanya kutarisa magariro atinoita tichikunze. Tatoo mamiriro akaita zvinhu kumusha, dzimwe nguva kuuma kwazvo, asi tinongotsungaira. Zvinonzi hanzi muZimbabwe chero ukamisa mudesert ndisina mvura, anowana chete pane chitubu chemvura. They will find the oasis in the desert. Saka zvinhu zvandirangaridzawo maitiro edu semaZimbabweans, ndonzwa kufara. Chechipiri ndonzwa kufara nekuda kweBush Fellowship nekuti ifellowship iri kuya nemari, iri kuya ne$100,000 US.
Mari iyi $100,000 muchaishandisa kuita sei?
Inova mari ichandibatsira kuti ndipedze chikoro changu, inova mari ichandibatsira kuti ndipedze kuita research, uyezvewo mari ichandibatsira kuti ndimboonawo mukana wokugara nevakuru vedu, ana mama vedu, vana tete, vana sekuru, vana mbuya, tichidzidzawo zvinhu zvandakatadza kudzidza nenhau yekuti ndanganda kubva kumusha ndiri age 17 ndichiuya kuno kuAmerica. Pane zvinhu zvakawanda, pane makore ndofunga makore makumi maviri andakalusa, andisika nenyaya yekuti tiri kugara kuno kusango. Saka fellowship iyoyo ichandipawo mukana wokuti ndikwanise kunge ndiri kutora mukana wokumbonodzokera kumusha, tombonogara pamakumbo evakuru vedu, patsoka dzevakuru vedu, patsoka dzevakatitumbura. Handisika kuti tikwanise kunge tiri kudzidzawo. Pane zvinhu zvakawanda zvatinofanira kudzidza pachivanhu chedu, zvatinofanira kudzidza even panyaya dzeshoko raMwari, zvinhu zvakawanda zvatinokwanisa kuwana mukana wokudzidza. Handikudzoresa, ndakudzokera kumba. Hanzi sakanganekwa wakabva. Chechitatu, fellowship ichandibatsira kuti ndinge ndiri a leader akasimba. Tiri kukochwa nemakochi vamwe vakakocha mapresident venyika ino, vana President Bill Clinton, President Obama, toshanda nevanhu vakavakocha. Saka takamirira madzimai. Ini ndinofunga kuti Africa icha porez kwa ne mazimai. Mushona tunoti musha mkazi. Mazimai ilushika maasapota kutivange varipa nzimboze pa msoro. Musha unu mira shakanaka. Musha mkazi. Saka ini wanda kamiriza mazimai. Emu Zimbabwe mazimai kwa Afrika. Ndoroshi. Fellowship ile ikandibatsira kudzishika pane chimwe chinano kubva pane imwe nano chinda pane imwe nano yokuva mutungamiri kudzidza kuti kuva mutungamiri akanaka zvakambomira sei kudzidza kuti tinokwanisa here kuzozvika pa chinodzokera kumusha aiwa tinenge tave pari nani saka ini ndinozwa kufara nepamusoro pe fellowship yenyu ndokutenda ine mukana wokuti ndikwanisewo kunge ndichipembera neabi yangu vaZimbabweans
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu our lives. Nhasi tiine hurukuro nambuya Rita padzarondora avari kukumbira mhuri yeZimbabwe kuti ibatsire mhuri yavo kudzosa kumusha mutumbi wemuzvikuru wavo muzvare Adelaide Nyarambi avakashaikira kuChina musi wa 8 mwedzi uno. Mhuri yekwaNyarambi yatarisana nemutoro wekuunganidza mari inoita zviuru $30 zvemadhora ekuAmerica kuti chishuwo chavo chiitike. Ngatinzwei mbuya padzarondora vachitsanangura.
Ndinonzi Gogo Rita padzarondora. Ndakauya muno muAmerica ndine masvondo matatu ndauya. Ndiri kuSpringfield kuNew Jersey.
Mbuya padzarondora tinozva kuti maita dambudziko remuzukuru mwana wehanzvadzi akashaira kuChina. Mungatudza kuti zvakamira sei?
Hongu, ndine mwana wehanzvadzi yangu anonzi Adelaide Nyarambi akashaikira kuChina musi wa 8 May svondo rapera iro. Musikana uyu akarwara akada kuita mwedzi miri ari muchipatara ikoko kuChina. Afa ari ega. Pasina kana munhu akambomuona vabereki vari kumusha. Akabva kumusha mugore ra-2018. Sezvinongoitawo vamwe vana vanobuda munyika vachienda kunotsvanga mafuro manyoro ndobva asiya mai nababa nemwana ane 6 years mwana musikana. Kurwara kwaazoita kupinda muchipatara takangonzwawo nehanzvadzi yake iri kuMozambique vakabatana vari muchipatara. Ndiyati wanzotipa report yekuti zvakamira zvakadai, zvakamira zvakadai. Kuzosvikira mwedzi miri iyo yapera ndichibva kumusha ine ndakamusiya ari muchipatara. Tanzwa kuti ari muchipatara.
Saka makanzwa kuti urwere hupi hwaainetsekana nahwo hwakamutora?
Chokwadi kuti nditaure chokwadi vakende miri handina kunzwa kuti urwere chii chaairwara nacho. Takangonzwa kuti apinda muchipatara hatina kuziva kuti achii changati chinetsa. Asi tozonzwa kuti anga achingonetsekana kufema ndofunga kwandokwanga kwazosvika pakunguva yakaipa asi kuti tizive kuti chii chaicho hatina kuziva kuti chii chaicho.
Saka pari zvino urongwa hwakamira sei hwekuti munge muchiendesa mutumbi kumusha?
Chishuwo chedu vakandemiri ndechekuti mwana wehanzvadzi yangu akwanise kuenda kumusha kunovigwa. Setsika yedu yechikaranga yekuZimbabwe munhu anofanira kunovigwa. Pari zvino urongwa huripo ndokuti mari chaiyo hatina yekutora mutumbi kuti uende kunovigwa kumusha. Mari iri kutaurwa imari yakawandisa. Baba naamai vagere pamusha havachisina chavari kuita. Hapano anokwanisa tanga titongochema kune ruzhinji rweZimbabwe. Ndauyawo pano kwamuri kuti ndizochema neruzhinji rweZimbabwe. Kuti tikwanise kutakura mutumbi, mutumbi ukwanise kutorwa kubva kuChina kuenda kumusha, kuri kudiwa mari yakati wandei.
Iyi mari iri kudiwa yamungazivisa vana veZimbabwe vanoda kubatsira?
Mari iri kudiwa vakandamire ndeyekuti kuri kudiwa 30,000 kutakura mutumbi kuti uende kumusha. Iri mari yakawanda chaizvo.
Vanoda kubatsira vanokubatai sei?
Vanoda kubatsira. Pane GoFund yakaiswa yekutsvanga rubatsiro. Saka nini ndangotora mukana uno ndakati zvandiri kunowo kuAmerica ndiwanewo kuti nditaure neruzhinji rweZimbabwe vanokwanisa kuenda pamasaisai. Musikana uyu anonzi Adelaide Nyarambi akatsvaira kuChina vanokwanisa kuenda pamasaisai ndofunga vanokwanisa kuona.
Ko kana paine vanenge vachida kubatai panhare vanoshandisa namba dzipi?
Kana vachida kundibata panhamba yangu kuZimbabwe ndiri pa +263 733 044 853.
Dzokororai,
+263 733 044 853. Uye dine namba dza baba vake Adelaide zefoni dziri pano dzandinadzo. Vanoda kubata baba vaAdelaide kumusha kuZimbabwe vari pa 0777 441 408. Desmond Nyarambi.
Mati mamboedzo here kuti munge muchibatsirwa nehurumende kuburikidza neembassy yeZimbabwe iri kuChina?
Kwete, hatisati tabatsirwa neembassy yeZimbabwe, asi kune mwana wemunin'ina wangu anga achiedza kutaura navo kuembassy kuChina. Saka neiye zvino pari zvino hatisati ndaziva kuti pane chati chamuka here, asi kutaura kwandiri kuita nako panga pasina chati chabatika. Asi ndanga ndichida kutaurawo kuti kana vana vachienda kunotamba kunobika mahumbwe pabanze, kana kwadoka mubereki wega wega anodaidza mwana wake kuti apinde mumba, hapana mwana akazombonorara panext door. Saka nekunze kwakadoka kuna Adelaide Nyarambi kuChina uko, taakukumbira kuti atiuye achirara kumusha. Ndo zvisuo zvedu semhuri. Chara chimwe chete hachitswanyeinda, mbudzi kuzvarira pane vanhu kuti itandirwe imbwa. Saka nendauyawo pano kumhuri yeZimbabwe, mwana asingacheme anofira mubereko. Tete vaAdelaide vari kuchema, vari kuungudza kukumbira kuruzhinji rweZimbabwe, mutumbi wemwana wanzvadzi yangu uye kumusha kuZimbabwe.
Munhau dzemitambo, makundano enhabvu yeEnglish Premier League aya anoteverwa zvakanyanya munyika osvika kwamvura yechekamakumbo mangwana, Manchester City neLiverpool dziri patambo kumirira kusimudza mukombe wegore rino. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Vateveri vemutambo wenhabvu munyika nevanoita zvekubheja mitambo vari kuita fembera kuti chikwata chatsara mukombe weEnglish Premier League ndechipi. Chiri kuvanetsa ndechekuti zvikwata zviviri, Manchester City neLiverpool, zvakasiyana nepoindi imwe chete chete, kwasara mutambo mumwe chete kuti mitambo ipere. Man City ine mapoinzi makumi mapfumbamwe, Liverpool ine mapoinzi makumi masere nemapfumbamwe. Zvikwata izvi zviri pamusha pamitambo yazve kugumisira, Man City ichisangana neAston Villa iyo inotambirwa naMarvelous Nakamba, Liverpool ichitamba neWolves kuAnfield. Chikwata chinorohwa kana kuita mangange pazvikwata zviviri izvi chinorasikirwa nemukombe uyu. Asi maneja wevatambi vaGeorge Deda vanoti kunyange zvakamira zvakadai, pakugumisira Liverpool ndiyo iri kusimudza mukombe.
Nekuona kwangu ndinoona kunge chikwata cheLiverpool chichasimudza mukombe wePremier League. Steven Gerrard akanga ari captain weLiverpool kwemakore akawanda, achakwanisa kuomesera Manchester City kuti timu yake inova iri pamwoyo pake Liverpool isimudze mukombe wePremier League.
Gerrard ndiye murairidzi weAston Villa iyo iri kutamba neMan City. Asi mteveri wenhabvu asi achitevera chikwata cheManchester United vaShepherd Size vanoti Man City haina chekutya chakanyanya pamutambo wayo.
Zvikona Man City chitora mukombe nekuti is under pressure Sterling, saka City ndikona chitora mukombe.
Asi panguva iyo Liverpool neMan City dziri kurwira kutora mukombe, Tottenham neArsenal dzirudawo kupedza dziri pachinzvimbo chechina, zvinozoita kuti dzikwanise kutamba muChampions League muna 2023. Pari zvino Tottenham iri pachinhano chechina nemapoints makumi matanhatu nemasere, Arsenal ichitevera ine mapoints makumi matanhatu nematanhatu. Arsenal iri kunamata kuti Tottenham irohwe apo iri kushanyira Norwich iyo yakabuda kare mu EPL. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Neni jonga kande miri ndiri mudisi ndokusiya mina standikile mhlanga.
Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo omhla ka 21 kuNkwenkwezi 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umthetho ndaba kamanje namhla wedlulisele phambili ukuthethwa kwecala eletheswa umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro elokweba impahla zokulima. Kulabo besifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo.
Engikhona bangirepha bayenza konke ubabakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathi esimbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiyena.
USikhosana Buhlungu umculi ulengoma entsha ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukwethulwa ngenyanga ezayo.
Sabenziza sana, sabenziza Khiwa, yimdo, yimdo. Ngitshole ngokuthi uNkulunkulu mphakamisile wafaka kule mizini esengikile. Sengijona ukupheka le mahhovisini lapha, lamanje izikhadela kangabona ukuthi hayi sekule tinto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende obona ngezokulima umnumzana Douglas Karoro obotshwe izolo esetheswa icala lokweba impahla zokulimisa umiswe phambi komthethwandaba namuhla odlulisele ukuthethwa kwaleli cala ngomvulo ozayo okutsho ukuthi kuzalala esitokisini kuyona le impelaviki. Kubikwa wathatha ngaphandle kwemvumo amasaka omqoba, inhlanyelo lomumbu leyembhida emningi kakhulu kunyanga ezimbalwa ezedluleyo wazithengisa. Impahla lezi kwakufanele zincedise abalimi kuhlelo lukahulumende njalo zazivela eGrain Marketing Board eMashonaland Central. Labesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni leOman ngokugqilazwa lobudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Abesifazana laba bahamba kulelo lizwe besiyadinga imisebenzi kodwa sebekhathazwa yilabo ababaletha kweleOman. Intatheli izindaba yethu Ezra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Amantombazana la asuka ethelwe imisebenzi kwele Dubai labo ababikwa ukuthi bayadingela imisebenzi ama agents ngesiNgisi kodwa bazibona sebese Oman. Unkosazana Sindison Leya oneminyaka engamathumi amabili lanhlanu 25 uthi ufike kwele Oman wazibandlela lonyaka.
Ebesithi ngiyakuhambisa uyosebenza kwenye indlu uqeda ukusebenzeka kuyo ama working hours angikhona. They were very long way ukuthi yakwazi ukuthi ulale maybe 3 hours uphinde uvuye futhi qase ukusebenza. Ungayala bebesithi bayakuthengisa bekuhambise kwenye indlu enkulu kulaleyo osebenza kuyo. So sise ofisini khona pho bebedimanda ama 2.5 ukuze besiyirelease. So imali yangkhona
Omunye obalekile njalo esikhuluma la ecathile kwenye indawo kulelo lizwe ngunkosazana Bongi Dube oleminyaka engamathumi amabili lambili 22 uthi usekhathele ngokubhinywa.
Siyacela abazali bethu ukuthi khona lisincedise kunzima lapha sahamba sithi siyodinga impilo kodwa kunzima basithathele amapasipoti asilalutho basiyadubeka lapha cela lisincedise legovernment ingenele sicela isizo.
Unkosazana Nobuhle Dube uthi wayetshaywa bemenza isigqili sabo njalo beselungiselelwa ukuthengiselwa omunye wesilisa ngoba engafuni ukudlwengulwa.
Wahle vele wasonda wangitshela ukuthi ucela ngimnike ifoni yami yonke into engeyami ngimnike. Waqeda lapha wangitshaya engitshaya ngezibhakera engiphanta engidrega. Wathatha wasivalela wathi akasinika ukudla akasinika amanzi until sizasibhadala imali yakhe. Yikho lapha sasibonile ukuthi kungcono ukuthi sibaleke. Sasesibaleka sathola indawo encane yokuhlala but asikwazi ukuthi sisafe yini ngoba siyakwazi ukuthi bayasidinga okuserious. So ngicela
ukhala ezimathonsi unkosazana Mabhuli Ncube osuke kobulawayo leminyaka elithumi lasishiyagalolunye 19.
Hayi lapha engikhona bangirepha bangenza konke ubaba wakhona konke labantu abakhe vele bayandihlukumeza bangirepha bamvalele bendlise konke ledoti yabo. Ngikhuluma kunje kathesi mbalekile ngicatshile kwenye indawo angikwazi ukuthi ngiye ngaphi.
Unkosazana Rumbi Chuma uthi bafuna imali ukuze bamkhulule njalo ucela usizo kunina.
I talked to them like I can't raise the 2500 they need so they said so I pleaded with them if maybe they can adjust it so they adjusted it to 1500. Mommy, can you help me with that? They said if I give them their 1500 they will allow me to go. I have only 15 minutes to chat with you, so can you please respond?
Hambisa amantombazana la abase Harare banqabile ukukhuluma le studio 7 kodwa unkosazana Monica Mtswanga umphathi ntambo kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko lokusakaza uthi uhulumende wakhe yole mizamo ayenzayo yokuvikela ukukhandiswa kwamantombazana e-Oman.
Particular issue which is being dealt with from government, that's what I can say. But it's dealt with, we are making sure that our people cannot continuously be cheated by ruthless people. But in terms of telling you exactly what is being done, that's why I want to give you the permanent secretary for foreign affairs.
Unobhala jikelele ogatsha lukahulumende wezimbabwe olubona ngendaba zangaphandle kwelizwe uthe silobele ihhofisi yakhe imibuzo ngalolu daba ukuze aphendule. Ngimele Studio 7 igama lami ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zeGaranyemba eGwanda zithi zixotshe umphathisikolo weGaranyemba Primary ngolwesibili zimethesa icala lobuqili ngoba ibikwa iqambele amanga inhlanganiso ezimeleyo eyamadonors e-Edu Foundation ebibhadalela intandane imali yesikolo. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Lanxa imali yama-school fees i-R130 nge-term kulesi sikolo kubikwa umphathisikolo unkosikazi Audrey Moyo etshele inhlanganiso yamadona uthi i-$20 okuyimali elingana le-R300 wazetshayele inye esikhewini. Inhlanganiso yabe-Edu Foundation esiza abafundi abaswelayo ngokubabhadalela imali esikolo ibiba ilahlekelwe ngamadola emelika angama-$350 i-$350 kulandela lesi sehlakalo. Umnumzana Godfrey Moyo ongumgcini sihlalo wenhlanganiso yabazali beGaranyemba Primary utshele umsakazo we-Studio 7 uthi ngempela bamxotshile umphathisikolo. Sixoxe lo sobhuku umnumzana Mlamuleli Moyo uthi ukhanya sengathi kunengi unkosikazi Moyo angaqhubi kahle kungakho bemkhombe indlela.
Ukhanya kulobusela emalini zedona besincedisa kuzo abe-Edu Foundation ngoba ukhanya esebenzisa amarisithi angikho esikolo emthethweni njalo kukhanya kukhona okuningi okungavela ngemuva. Njengoba abazali becabanga ukuthi hayi wangcono asuke esikolo, kwenzeka ukuthi kungabi leyinye information agcina ayiveza mane ayidala cina icathise ubufakazi esikolo. So yikho hayi abazali betheko nayi bangcono aphume ngavele kusenza ayedinga indawo kwezinye isikolo athi egaranyemba.
Lokho kugcizelelwe ngumnumzana Miklas Ndlovu ongukhansila ka-Ward 13 egaranyemba.
Kuliqiniso sibili ukuthi bamxoshile abazali. Ngithe ngifika nje ngithola umbiko nalo ngasuka ngakhona, ngafika ngabona yena uChalimani ekhuluma ngakho wayentshengisa lama-minutes akhona ukuthi abazali batheka basamfuni uHedi ngoba kukhanya kulezi mali ngiyabona ezama-fees angasihambisanga kakahle. Kwafika esigabeni sokuthi hayi abazali sibili bathi kahambe.
Umnumzana Agent Moyo, umqondisi wenhlanganiso yababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe ezansi emaNdebeleni, uthi iningi labaphathi besikolo lilakho ukulingeka ngenxa yekholo labo eliphansi.
Thina sifizike sesihlakala esinjalo nxa kukuthi senzakele. Ababalisi kathesi sebehola imali encane kakhulu, wena ungathi ungaholeli ukuthi ugcinise inkalakala zemali. Asikhuthazi ukuthi abantu badle imali zabadala or ezesikolo, but likhuthaze ukuthi uhulumende angezelele ababalisi imali kwenzeka ukuthi bengahlela zinhlupho ezinjalo phambilini.
Unkosikazi Moyo kaphendulanga imbuzo esimthumele yona ngalolu daba esithi sikhulume labakhulu bakhe kugatsha lwezemfundo. Umnumzana Taunga Nandoro oyisikhulumeli sogatsha lwezemfundo uthi basaluphena udaba lolu. Ababalisi bahlezi bekhala ngeholo abathi liphansi bezithi bafuna ukuhola amadola emelika angaphezu kwamakhulu amahlanu i-$540 ngenyanga ukuze baziphilise nemdeni yabo. Kusenjalo umbaliso yedwa labafundi ababili esikolo seGaranyemba Primary bathola ngalebe legciwane le-coronavirus kuliviki. Kwathaba letshumi lambili abagoqela abafundi besikolo sesilonga ku-Ward 15 eGwanda South labo batholakala bephethwe ileli gciwane. Umbiko okhitshwe lugatsha lwezempilakahle ngolwesine uveza ukuthi elezansi emaNdebeleni lihamba phambili ngenani labantu abahlaselwe yileli gciwane, lona eliphethe abantu abangamakhulu amane 400 okwamanje. Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi aqhubekele phambili elandela iziqondiso zokuvikela lomkhuhlane njalakuhlatshwe iJackson ye-COVID-19 vaccine. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke sizwe umbiko oveza umbono kahulumende weMelika.
Izigidi zabantu bakwele Ethiopia ziqhubeka zihlaselwa indlala ngenxa yempi. Langesikhathi sokuthula abantu ezigabeni ezihlaselwe kakhulu bebezaludinga uncedo lokudla ngoba sokuleminyaka emithathu kungelazulu lesivuno eseneleyo. Kodwa ngenxa yokulwisana kwamabutho kahulumende ephathisana lamabutho omanyano wesigaba labenhlanganiso ye-Tigray People's Liberation Front kumbe TPLF sokwengezelele umumo obuvele umubi. Umanyano we-United Nations uthi abantu abedlula isilinganiso sokungamachumi ayithoba munwe munye ekhulwini 90% abesigaba se-Tigray esilabantu abayizigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million badinga uncedo ngesiphangiphangi.
Lo bekungumbiko oveza umbono kahulumende weMelika. Namhlanje kweziphathelane labesifazana siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lonkosazana Roselyn Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe by Economists and African Democrats, ILEAD, elikhokhelwa ngowesifazana. Kambe owesifazana engalibusa yini eleZimbabwe?
Sithina njengeLEAD
Tina silo president wetu Linda Masarira ungumuntu ongumfazi. Sibuye national chair wetu ungumuntu ongumfazi othi Caroline. Sibuye ku secretary general wetu ungumuntu ongumfazi futhi u Precious. Usikhulumeli ungumuntu ongumfazi futhi Roseline Ncube. Ngikho ke sifuna ukuzama ukuphakamisela abafazi. Ke bebambe labo izikhundla ezaphezulu. Abangasezi baziphiwa ngamadoda singangena kwamanye amaphathi. Ngakho ke sithi khona abantu buyani livotele elithi. Ubuyani lisivotele lonke. Liyekele ukuvotela amaphathi ngokuthi bayaziwa. Singathi popularity ngesikhiwa. Sithi hayi, kasivoteleni elithi sivotele umfazi. Sivotele umfazi obe nguye obambilizwe. Kathesi singakhangela amazwe wonke abanjwe ngabafazi. Siyabona ukuthi amazwe la aphumelele. NjengeGermany. Sibona ukuthi khona kule stability noma ku-currency yawo. Imali yabo ilamandla. Ngakho ke siyaviza ama-fellow women ethu. Ukuthi please, buyani sivotele umuntu wesifazana. Buyani sibambane. Buyani siyakhilizwe lethu. Singabokhangelana phansi ukuthi ngokuthi ngunakamandlo, ngokuthi ngusta, hayi. Singakhangelani phansi. Akasikhangelani njengabantu abakwanisa ngokuthi sizwa ukuthiwa khona noma esindebeleni sethu ukuthi umuzi ngumfazi. Yithe siyakhileyo imizileyo, yithe siyimisileyo. Ilizwe lelimiswe ngabafazi.
Yiziphi inhlelo elizasungula elibona ingani zingathuthukisa impilo yabesifazana, lamantombazana, labasakhulayo? Njalo kuyini elingakuxwayisa ukuthi uhulumende okhona engakwenza ukuthuthukisa umnotho welizwe?
Singafuna ukukhangela nje ngendawo yezemfundo. Umntwana oyinkazana nguye oyezingazana usalele emuva, nguye sizazama ukumphakamisa umntwana oyinkazana. Sibona ukuthi khona akula ma-child marriages, sibona ukuthi akula bantwana abayendiswa bengafuni, sibona ukuthi akula mntwana oyinkazana othathwa nje kuthiwa khona yena uye nguye oyebhadala ingozi esintwini sethu esingamathi nje ngama-cultural ama-barriers. Saka yikho khonokho esizabe sikubona futhi ukuthi khona abantwana bethu angamankazana besukunyiselwe befana nalabafana, bengaba ngabafana labo futhi kufuze besukume, kodwa besukume nje bebanye lamankazana. Sibone nje ukuthi khona izikolo zonke abantu ziyabe affordable, abantu bonke bekwanise ukuyebhadala, abantu bonke bekwanise nje ukuthi uhambisa abantwana besikolo, bangafuna ukwenza umbhoda nje ukwanisa umuntu wonke nje. Umhlabathi uzaphuma umuntu wonke, umhlabathi awuseze uphukhethwa, umuntu wonke uzabe kwanise ukuzilimela, umuntu wonke uzabe kwanise ukuphumisa ukudla okukwanayo lemuli yakhe, ukudla ozahambe ukuthengisa. Ngokuthi sibona ukuthi khona abantu bonke bafuze bencediswe, kungabe ngama fertilizers, ngama tractors okulimisa inkomo, umuntu wonke kwanise ukuthebe le ezimele lemuli yakhe. Ngakho ukuhambisa umntwana nesikolo akusezi kube inkinga nje, kuzabe into elula nje ukuthi khona umuntu wonke abe kwanisa ukuhambisa umntwana nakhe ngaphi esikolo.
Leyo bekuyingxoxo lonkosazana Roseline Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrat iLead, esixoxelayo eseHarare.
Ngengelitshiye okwesikhatshana ezandleni zikaChris Gandefu weStudio 7.
Lingalitshona njani izulukandaba, siyadibana kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga lami ukwamukelwa kulolu hlelo ngibikelwe yona msakazi labalaleli.
Ubona njani umumo wezomnotho?
Eqinisweni leli lizwe into othiwa ngomnotho sekungamaphupho kuphela. Akusela mnotho ongakhuluma ngawo. Abantu nxa bekhala kabazenzisi ngobana impilo isilukhono ongakaze ukubona. Akulanto ethengekayo, akulanto ebambe ezihambekayo zonke izinto zakhona seziqanse amaqaqa ngenxa yokuthi nje akulalutho akulamali akulamsebenzi yona le imali okumele ibe imali esetshenziswa ngabantu isilahlekelwe lizinga lokuthenga lona ibhondi lelo sesibuyela emuva lapho esavela khona 2007-2008
umongameli Emmerson Mnangagwa uke wathi yena akhona amankampani akhanya esebenza lamazwe aphetheya ukuthi intengo yokudla lempahla iqonge ezitolo kungakwenzakala yini
angithi nguye umongameli nguye ophethe intambo zokubuswa kwelizwe leli angithi kumbe zinhloli zakhe ziyamtshela nxa kukhona okukhona kungani bengachazwa bona babantu nxa besephula umthetho nxa kulomthetho onjalo yindaba bengabotshwa bahudulelwe enkantolo udubo ngohulumende lo layena lwana owedlulayo yikuthi izikhathi zonke bathola ithuba lokugcona abanye abantu bona bengaziboni ukuthi benzeni kanti bona labo bantu babelamandla anganani adlula awakhe alawo okubusa ilizwe leli nxa lawo mankampani esenza khona lokho kutsho ukuthi phela yena njengohulumende mbukulumende lamkhokhelayo ngala msebenzi ngala ncedo amandla akubonabo abatshoyo kodwa mina kangikukholwa lokho ngibone ngathi okwenza kubana izinto zonke lezi zibe yilokho eziyikho khona yikwehluleka kwakhe uhulumende ubeka phansi imigomo kumbe ama-policies aqondileyo abambekayo azwakalayo hathi lokho esikubonayo kwelinye ilanga ungathi ngamandlwane asoze ukuthi namhlanje amabhanga angakweledisa abantu imali dukuduke kuseni kusasa hhayi ayisikho kade sikutsho kwini ngubani ongabuya azolungisa afake imali yakhe endaweni enjalo ngoba ukubuya kwamankampani ukuthi bazohlanyela imali zabo lapha kufuneka kube yindawo ezwakalayo ezavikela labo abafaka izimali zabo mina kanguvumi lokho kangukholwa umongameli lamandla ngabachaze abaveze sibabonela athi abantu abasifaka ebunzimeni iningi lethu sithi ubunzima esilabo esibhekane laba sobamakampani asuba ngaphandle kwelizwe ngobubangelwa yikwehluleka kukamongameli lohulumende wakhe lebandla lakhe elibusayo
umumo okhona ubona ungani uzaba lomthelela na kukhetho oluzayo
iye kumele umthelela ube uzakuba khona sibili ngoba nakati abantu phela baya bevuleka amehlo lengqondo ngokuhamba kwesikhathi ukhetho lolu okade lukhona olwendawo lolu kuthiwa lwama-by election ngibona ngathi yinkomba nje ukuthi ngomnyaka ozayo inkonyane izawuchitha umuthi kulamadoda njalo kati-ke ngibona ngathi vele udubo lokukhethwe yikuthi uhulumende lo libandla lakhe kabakunaki konke khona lokho bazazama ukusebenzisa indlela ezingayisizo ezitholakala esisekelweni sombuso ukuthi bahlale bese emandleni okubusa ngoba eqinisweni abantu lapha kuleli lizwe badakekile sengisitho labo bona laba abathi basekela ibandla lona leli elithi liyabusa lona libhildize abadakekile ngoba indlala isishaya sonke ukukhwela kwempahla isishaya wonke umuntu kuswelakala kwempuphu ezitolo kutshaya wonke umuntu ngakho-ke ukuthi usekele ibandla elinjalo ufelwa ngabantwana la ubulawa yindlala kungathengeki lutho uyabe ungumuntu onjani ozabambelela entweni enjalo ngibona kathi umthelelo uzawuba khona abantu sebekhathele ngalaba bantu abantu bangesabi ukukhuluma kodwa iqinise kumele likhulunywe abantu bakhathele ngohulumende lo njalo abantu abaningi ngibona bazimisele ukuthi alubuye ukhetho lwangomnyaka ozayo uza kukha phansi umngane ukhona lo undoda lebandla lakhe lohulumende wakhe
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi siyavalelisana ke balaleli kulolu hlelo lwanamhlanje
lo ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla ingcwethi ecubungula ezombusazwe ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lila
Siyabonga Chris. Ngesizwe ingxoxo esiqhubela umculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu ngengoma yakhe entsha esalungiswa ebizwa ngokuthi Khiwa ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo.
Zarezela manga phakathi komnyaka. Mamoro mamu ocean take out the girls ocean and sick season. You cost an append what I go magante. So my SC take a side halfway. I got it a video. So then I tell and get a young and a little dinner. Which way take a sea pussy the mamon. If you want to go to the colony is and your family is to see a family with the tea.
Lapan Malikulman, you are the Abelikulman over.
Yazi ngangitshele nomamwana ngangitshele ukuthi khona sengizakanya sengizakhiwa ngitshele ngokuthi uNkulunkulu umphakamisile wasaka kule bizini esengikile
litho ngokufanisa nje kumbe liqinise ukuthi ngempela sebelibiza khiwa
ngibe bomama lapho ngikhona sengidonitheka le mahofisi ngatha yamanje ngisikadela ngayingabona ukuthi ayikho kule tinto ngabona sikuthi abantu basithi hayi usana ethina kuthi katata
manje le ingoma ethi khiwa ungasitshela nje ichorus yangkhona kumbe ivesi ukuthi ihlatshelwa njani sibe kwazi ukuzayo
sebenzisakhiwa yimlo yimlo so phambili anti kafana siyazi ukuthi amagoka avevuma ngoba anti nxa upheka sabe sengipheka ngabanye sengipheka ngedisa mdepu ukuthi kube nani so ikozithi amele ikuthediseleke kuthi nxangakayisa sesile kuthi yana mama ikhaya kala zizabulalana le nto yana iyandisa imota
yebo
iyandisa imota ngoba inonkulunkulu phakathi ithi unkulunkulu kakhalalelwa unkulunkulu nguyo
Sute zivute kona ngapo, kwenjuna unkalakati, umbeloku kumbule mwa.
Anga voni su upokiyo. Kenya kamela, kube roti njo wakuru kusuga la pari nasu wako.
Owa, ukumbulo makeluan, owa bachiemu.
Omakele nabana nyakamba, nyeba vona, ota, senko, nisara kwa wafari kuhu na laka.
Inko mozea zalana, lomuzi upele.
Inko mama sezi.
Kodwa kuyaphileka phela ngenkomo kuphela kumbe hayi lokhu dinge inye inzuzo.
Ngoba ngiyabe ngifuna ukuthi izuze imali yangcedisa ngabe ngifuna nje ukuthi abantu bamlabo bazizithukela ngoba nga umuntu ngeke uhlale phela ungaladeli esikhwameni.
Kodwa kulezi nsuku tshono senzani lokhu chaya yini makro.
Ngibe mama ngabona ukuthi ziyalandela ukuthi hayi usihlweni kupheka ukuthi ukhangani chaya ezitaladeni uyakukhipha isithuze nasikuphakamisile. Angona nasiyacha kube lesho ukuthi umuntu uthole umdlalo wakhe ngizakubonga ngokungaka kungcono lokhuya.
Kodwa bayakubiza abantu emdlalweni yabo
sebeza kambiza emthadeni laphana ngachaya hayi basuka bambhadala sibili ngathenga umsisi lasikelela abantwana kwakukuhle kwakuda bechade yalapho etohwe la kwinyangedlulileyo.
Ungabachiyela liphi abalaleli nabalandeli bakho?
Ngithi balandeli baba basenzekayo nje abathandekayo ngithi asiqhubekeni nokuzithakazelela ebakwenzayo ekuhlaliseni njamukhe lisithakazelela angami inkosi nasikhokhela kungabi nomuntu ezasidabanisa aningangenisahlala.
Ngiyabonga abahlonipheki lonke elangigolayo kumnyaka ophelileyo ngize bonga inkunzi zakhaya ogadeni umfana wesikosini umathii ngizobonga undanga ngomdimba umsebenzi abawenzayo ngithanda lonke bakithi umthetho umankuza uyahlonipha lala ngete
Hey, umndandila.
Lapho ke sizwe ingxoxo esiqhubhe lomculi wegwamba enkayi uSikhosana Buhlungu echasisa ngengoma yakhe entsha esaphekwa ebizwa ngokuthi khiwa
ekhangelelwe ukuphuma ngenyanga ezayo. Bathi hayi abasoze besizwise nje uhlambana lalingoma ize iphume. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulabesifazana abahlanu abathi bathwele nzima elizweni le-Oman ngokugqilazwa lokudlwengulwa ngakho bakhalaza ukuthi behlengwe ngohulumende labazimeleyo. Umsekeli kamphathintambo kahulumende, Mnumzana Douglas Karoro, uzalala entolongweni kulimpelaviki. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.